kwa maana atawara ni Studio 7 watu wanefika kushika kumabasa kwao sezo mapurifa achishanda mele chuto anga kaisa na rodeo kumumigwa kwa yose inopinda mdoroba achizorela anu wakawanda kumzimba umamgaru yango shidoma nestari kutisisa uyanu gara mumusha weka odwe park achitengesa mnechimu chitoro chinatengesa zokujwa atazo kwanza kushika kubasa kwake achizo anga shichineta
kutisio kubasa na kwa kumi malayin mapurifa choro secha mapas kana wangu na paso shoto kila kumbali kutisio kubasa kwaze long long way teni kutisato kila ne manja chito zibi kutisato kila se chito za anasia
mumweza mgari uyango shudoma ni stari kuti anaiduwe atasha misikane kwa nama prisa ni masoja wachizingawa ni mdoroba shisne ni kuti mitemo ya lockdown ya kati zitoro ni mamu mabiznisi chunogo na kufura kusika pangwa za 3 maskati
chukuona mapurisa ati zindawa ni mtau ni mashops wachiti budai budai mwende kumba atusiko zila kuti ichiri kesu guwezi wanawakanzi wanofana wakufara na 3 kana kuti chachi ichiri
Mazwa masho mafura, dare pamsorore High Court, raka pamtongo wekuti, mapurisa ana mvumo yekubvunza vanhu magwaro ekufambisa, kana kuvarambidza kufamba, mushure mekunge rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vavo beshava, vakwira kudare nechikumbiro chechimbi chimbi, chekuti mapurisa asaite izvi. Vashava vati vanoshushikana zvikuru nekusatevera mutemo kuri kuitwa nemapurisa.
Pane mutongo wakabva kudare guru High Court. Unotaura kuti mapurisa haana kodzero yekubvunza vanhu vari kuzvifambirwa zvitupa havana kodzero yekubvunza vanhu vari kuenda kumabasa matsamba ekuti tione kuti unoshandira ani uri kubvepi wakanangepi zvose izvozvo mapurisa atadza kuteerera chisungo chakapuwa nedare guru High Court mapurisa ataridza pamwe chete nemasoja kuti havaremekedze matare emuno munyika tinoti ndo kunonzi kukudubura bumbiro
Pale nemazuva akawanda, mapurisa nevechiuto vachirambidza veruzhinji kupinda mumadhorobha munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika uye vakawanda vanoti izvo zvine chekuita nekuedza kudzivirira kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike asi mukuru wemapurisa vagodwe matanga vakaudza Studio 7 nezuro kuti kuratidzira kuri kuda kuitwa mangwana hakuzi pamutemo uye vanhu vasina mvumo yekupinda mumadhorobha vanofanirwa kugara kudzimba dzavo Mune imwe unyanya, mukuru weNational AIDS Council mudunhu reBulawayo, amai Senator Nyati, vaudza Studio 7 kuti veruzhinji munyika havazi kutambira zvizere kuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye vayambira kuti vanhu vanofanirwa kutevedzera zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano senzira yekuzvidzivirira pakubata chirwere ichi. Amai Senator vataura izvi mushure mekupa rubatsiro rwezvinhu zvinoshandiswa mukudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvakaita semapersonal protective equipment nema sanitizer kukanzuro yeBulawayo. Vati vaona zvakakosha kupa rubatsiro urwu sezvo vashandi vezveutano kunyanya vana mukoti varivo vari panjodzi yakakura yekubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Tiri kuti tisafe neCOVID sekufa kwakaita vanhu vakawanda neHIV nekuti vanhu vanga vachingazive kuti mumwe neumwe anogona kutora chirwere cheHIV. Tinoona vanhu vekuBulawayo vazhinji tiri kufamba tisina mamask. Vamwe tiri kufunga kuti maski ndinoitira mupurisa kuti ndirege kusungwa, asi chikurudziro changu ndechekuti maski ndeyekuti iwe uzvidzivirire uyezve usatore hosha kwaunenge wafamba iko kuende nayo kumba. Saka tichiti kana wasvika kumba wobvisa maski, wogeza maoko, wobvisa zvaunenge wapfeka kuitira kuti usadirire COVID kumhuri yako.
Pachiitiko chimwe chete, sangano reWorld Vision rapa rubatsiro kukanzuro yeBulawayo rwematangi emvura, mishonga inoshandiswa pakuchenesa nzvimbo uyewo zvipfeko nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa kudzivirira kubata chirwere ichi. Kune vanhu 11 vafa nechirwere cheCOVID-19 kusvika pari zvino muguta reBulawayo, uye pari zvino guta iri ndiro rine uwandu hwakakura hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzana nemusengi.